kurati zira kwe zimwe nengo zibato remtuaka ziri public party panzepeshi toro chikuru cheti mpk and pay hypermarket mumulawayo kwa pinda mzware pirinasi wana wachimba uye wakabata zunyoro wazakasi anasiana kusangansira zangezu chishora nyeechi zivano pakupinza wanu mabasa seza kaiti kanezuro mapurisa anu zivira mirijonga azopindira akasunga wamwe wanu awashanu mumwe mkuru mkuru wema purisa pabulawa central police station uyango zidoma nesitare kuti magara atsinera kuti wanu ashanu wasungwa mshure mekura atizira uku vange wachira atizira ava parikututumwa nenyaye kuti parikitwa rusarura kuchishandiswa nyaye rudzi pakupinza wanu basa kurikitwa nekambani yeti mpk and pay ii mumwe mkuru mkuru wepa tm pk and pay hypermarket uyango zidoma nesitare kuti namo inesu ati apana zvanu kwanza kutaura pamsoro penyaya ii sezo asinga bvumidzwe kutaura nevatapiwe nhau asi mutevedzeri wemukuru webato remutwaka zerepublic party muzvare prezi yanguluve vati zvisinei nekusungwa kwaitwa vamwe vavo vachaenderera mberi nekuratidzira uku kusvika zvavari kunyunyuta nazvo zvagadziriswa
vangavasunga havo kota atlistinongo tichango continue tichingo demonstrate against that branch manager who is unfair to the employees.
Mumwe mgari we Mubulawayo uyango zidoma nesitari kuti amai moyo ashura kuratidzira kwewe mtuagazi uku achita hakuna maturo
wame waro kudemonstrate wari kuti ivo waka zingwa ne kampani anenu kuti waka itachi patikana waka zingwa ne kampani nungu enda kulepa kuti azwiti sense kuti wa zingwa ne kampani osu waka political party kuti ikuta wa renyaya yako nungu enda kulepa kana kuru kuti nyaya waka zingirwa is not straightforward kana utawu yuzi sisi and ifungo kuti parishino to this stage kuti sama Zimbabwe tunotanga kutawara nezwi marudzi kuti chichi ndezwe kutawara shia kuna kuti pane vanu ononzi mashona achi wawo vakakura muno mbwai this is the only place they know is home saka muri kuti chi nevanhu ivavo and kune mandere anoshanda kuHarare saka are you saying kuti vari uko kuHarare mashona acho avadzinge kwauza kuti ngavadzoke kuno Bulawayo here
mumwe zvemugari vadzika mainyoni vati nyaya yekusarura vanhu kuchishandiswa rudzi chinhu chakaipa zvikuru asi vashorawo nyaya yemhirizhonga nezuro chitoro cheTMPK and Pay hypermarket chakavharwa nguva yekupedza basa isati yakwana sezvo vamwe vevairatidzira ava vakange vatanga kupotsera matombo kumapurisa anodzivirira mhirizhonga aichengetedza chitoro ichi pamwe nevashandi asi nhasi chitoro ichi chavhurwa semazuva ose zvisinei nekuratidzira nekusungwa kwaitwa vamwe vevange vachiratidzira ava ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Taurai Shava.